Zekwata zvinoti Chicken Inn Dynamos ne FC Platinum zviri kudzoka kubva kuzororo repakati pemwaka zvichisangana nemitambo mikukutu muhondo yazvo yekurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Chicken Inn ndiyo iri pamusoro petafura nemapoints makumi matatu nemashanu, point imwe chete pamusoro peFC Platinum neDynamos idzo dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemana. Zvikwata izvi zviri kusangana nezvikwata zviri pasi petafura izvo zviri kurwira upenyu hwazvo makundano aya, asi zvine rombo rakanaka rekuti zviri pamusha mumitambo iyi. Pazvikwata zviri kutungamira izvi, Chicken Inn neDynamos dziri kupinda munhandare mangwana, FC Platinum izotamba nesvondo apo iri kushanya kuSakubva Stadium kwaMutare kunosangana neTenaks. Asi maziso nenzeve zviri pamutambo weChicken Inn iyo ine Cranbourne Bullets kuSakubva Stadium zuva rimwe chetero Dynamos iri kusangana neYadha muNational Sports Stadium. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya ari kukumbira rutsigiro kuvateveri vechikwata chake kuti vavabatsire kuwedzera mamwe mapoints pane ayo avanawo pari zvino.
Basa ratotanga zvava kuti tishande zvakasimba tiwane zvemapoints anopfuura 34. Tikakwanisa kupusha tikasvika pa maybe tikawana mamwe 38 kana 40 points zvinotiitira zvakanaka, tinosvika kwatiri kuenda.
Manica Diamonds iyo iri pachinhano chechina ine mutambo wakaomawo zvekare apo iri kuenda kuAscott Stadium kunotamba neWawa. WaWa iyo iri kurwirawo upenyu hwayo muPSL hairoveke zvekutamba kana ichitambira pamusha. Murairidzi wavo Luke Petros anoti chinangwa chavo kukanda zvibodzwa nekutora mapoints achavabatsira kubva pachinzvimbo pavari pari zvino.
Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabodzo zvibodzwa uye tichiwana mapwenze kuti tisimudzirike patiri palogo. Naizvozvo ndinongoti kuvatsigiri vedu huyai makawanda mutisapoti, tiri tega tingazvikwanisi.
WaWa ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata gumi nezvisere iri nemapoints gumi nemaviri chete kubva mumitambo gumi neminomwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Blue City vs Ngezi Platinum Stars Barberfield Stadium. Nesondo Capes United vs ZPC Kariba National Sports Stadium. Highlanders vs Black Rhinos Barberfield Stadium. Triangle vs Blawayo Chiefs Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.